manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 12/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviro muchirongwa chedu chanhasi.
Tinonzwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa.
Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanonzi vari kutarisana nematambudziko vari kuRwanda vamwe vari kuborder reTanzania neZambia uko vakaenda nebasa mushure mekunge vakavapa basa vasisavabhadhara. Munyaya dzemitambo chikwata cheFC Platinum chinotambidzwa mukombe wacho weCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota icho changa chichifanirwa kuitwa nhasi kubva masikati kusvika pakati peusiku panhandare Hatfield Chisanyama. Vechidiki vanonzi vanga vachifanirwa kungopinda mumimhanzi iyi vachingoshandisa marusiti anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota. Vanoruzivo nezvenyaya iyi vanoti mapurisa emubulawayo eBulawayo Central District ambenga atombopa ERC mvumo yekuita konzati iyi asi zvinhu zvazongoshanduka pashure. Vaimbi vechidiki vanosanganisira Enzo Aishao, Holy Ten na Aspi ndo vanonzi vanga vachitarisirwa kutandadza vanhu. Taedza kubata vamwe vashandi veElection Resource Center kuti tinzwe zvatora nzvimbo asi vati titaure nemukuru wesangano iri amai Barbara Bebe avanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mapurisa emubulawayo Central District kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudairawo nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri werimwe sangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClarice Madruku ava nesangano riri kukwezvawo vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Sangano reElection Resource Center muno muZimbabwe ndiro rimwe remasangano ari kunyashanda zvakanyanya nevechidiki kuvakurudzira kuti vange vachiziva nyaya dzinechekuita nesarudzo uye kunyatsokurudzira vechidiki vavaonewo value mukunovhota sezvo tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanenge vachinetsika nekunyatsoona kurudziro yatingati information iri related nemaelections. Saka tinonzwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa. Tinofungidzira kuti tinyatsonzwa zvakanaka kuti senyika yeZimbabwe tisununguke kunge mapurisa vanyatsa kutipa udzamu hwekuti sei kuvamisa chirongwa izvi. Tinoziva kuti pamutemo panotsvagwa permission of which ndo zvakaitwa permission ikatsvagwa mapurisa akapa permission iyoyo. Saka tichinzwa kuti purogiramu yazomiswa tinodarasa kunzwisisa zvinogutsa.
Zvinosiya papi kurudziro iri kuitwa nemasangano akaita senyu kuti vechidiki vange vachinyoresa kuvhota?
Kurambidzwa kwaita veERC kuti vasangane zviri pamutemo kunongoita kuti tiite kakutya nekuvhunduka kuti chii change chichiitika kubvira pari nhasi kusvikira pati change tave nemaelection muZimbabwe tingangoti mwedzi gumi dziri kutevera, nekuti tinoziva kuti pane hurukuro dziri kuitwa nenyaya yemutemo unonzi PVO Amendment Bill. Uyo uri kutaurwa nezvavo. Mutemo uyu unenge uchiita zvakawanda wanda zvekuti masangano angari matrust or register sei kuita PVO. Izvi zvinoita kuti titeka kutya kuti pamwe mamwe masangano anenge akutariswa zvakanyanya kupfuura mamwewo masangano.
Iko kunyoresa kuvhota kungada kuungana here kuti vanhu vaudzwe vakaungana kana kuti zvinhu zvamunogona kuita muchisangana nevechidiki munzvimbo dzakasiyana siyana.
Sekuona kwangu kana tichikurudzira vechidiki, vechidiki izera rine zvakawanda wanda zvinenge zvichitika kwavari. Vanhu vanoda kufara, vanhu vanoda kuita zvimwe zvinhu zvekuti kana vasina kukurudzirwa vanokwanisa kusaona kuvhota kuchikosha. Saka patinenge tichiti vechidiki vasangane vachikurudzirwa vakaungana, inyaya yekuti vechidiki vanonyashandisa yatinoti peer pressure. Kana vachiona vamwe vavo vakaungana vachifara ndopa vanokwanisa kutora manzwi kana kutorawo kurudziro kuti vanorejista kuvhota. Izvi tazviona from experience, tingati kubvira zvaita maelections. Ini panotanga kuitawo maelections nesangano reveo platform for youth and community development kubvira mugore 2008. Vechidiki vanotonyatsa kukwezviwa kana vavatora kuti vanotamba bhora, vanotora pane makonsati, vanosanganisa tingati edutainment. Apa vari kufara, apa vari kupihwa manzwi.
Vanga vari mukuru weplatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mumiriri weNorthland mudare reparamende vaTemba Muliswa nhasi vaitawo musangano wekukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yepakare paya Arts Center kwakare kuNorthland uye unonzi wapindwa nevanhu vakawanda vanosanganisira mumiriri weHarare West muparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvari Joanna Mamombe pamwe nemutungamiri webato reLead muzvari Linda Masarira nevana vechikoro vabva kuzvikoro zvakasiyana siyana. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanoti vave kutambura vari kuRwanda uye nekumugano weTanzania neZambia mushure mekunge vakavapa mabasa vasizada kuvabhadhara mari dzavo dzakasarira. Vachikairi ava vanoti vakaenda kunyika yeRwanda nemichina pamwe nezvekuvakisa vachibva nazvo kuZimbabwe zvichiendeswa mushure mekupiwa basa iri neimwe kambani yekuTanzania yeSimba Logistics ichishanda neimwe kambani yemuZimbabwe inonzi Silver Logistics. Vanoti vakawana basa iri vari makumi mana kana kuti 40 zvichisanganisira dzimwe motokari sere dzekuTanzania. Vachikaira ava vanoti pari zvino vari kunonga svosve nemuromo sezvo mari yavakapiwa yapera uye vamwe nemwedzi yakawanda vabva kumba. Vanoti vari kutakura mishina kubva kuMount Abden kwaiva kwaparamende yeZimbabwe itsva nemachina. Vachikaira ava vanoti havasi kukwanisa kushandisa mazita avo sezvo vari kutyira kuzodzingwa mabasa uye nekunyimwa mari dzavo dzasara pabasa ravakaita. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Ngatinzwei hurukuru yaiitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mutyairi wemagonyeti ari kubhodha reTanzania neZambia pari zvino ari munzira kuenda kuKigali kuRwanda.
Basa iri pane pakavakwa new parliament yeZimbabwe yakavakwa kuMount Abden yakapera parliament vakabvaita zvi aona basa kuti kuRwanda aona basa kuRwanda nobva tino vatransport zvichi zvinhu zvaenda vana vakuenda kupi kuRwanda ndomaona rakaita basa taona mubepa isusu asi vanhu vapamberi vaTanzania.
Kambani yacho inonzi chisarai?
Kambani inonzi Simba Logistics and Equipment Supply.
Saka imi muri kuZimbabwe makapiwa mari yakawanda sei?
Tiri kuZimbabwe vanhu ava zvavakaita manje ka vakati ofa 70% yemari yatakanga tawirirana asi takazodiscover kuti vanhu pamari yayo yakuti 70% vakanga vatinyepera nokuti ivo kumachina vakati tikupa each kambani tikubhadhara 20,000 pamota ndivo vari kubhadhara 11,000 pamota asi kumachina vakati vakubhadhara 20,000 pamota saka 11,000 vakabva vati pa 70% kuti vakawana ma 7,000 6.5.
pane zvimwe here zvavakavanga vakavimbisa kuti vari kukuitirai?
Zvavakatirimbisa zvokuti nyepera ndezvokuti iwo vari kutitripiyeti mumabhodha but mabhodha vanoda kuti matakagarisa kusvika kontrakti yedu yapera tisina kwatati taenda. Kontrakti yedu yakapera tichiri patunuma webva isaikafuira nemafambiro atinoita isusu taikwanisa kupafamba kuti pa 7 days tinenge tasvika kuRwanda ndirimo 7 days tinenge tadzoka but takada amonth tisina kwatasvika.
Pari zvino zvii zvichaizvo zvamakatakura uyezve maakufunga kuita sei manje?
Isusu chemo chiri ya chati na ajoni yekutaira kuti ndeita kwanza kuti customs yekutanzania ndeya wirana nesu takwanza kudzivisa zvino izvi mutanzania mu customs tozvisiya since contract yedu yakapera and then kana iwo vachida kuti tiende zimbeka kutanga kuti pabalance yedu tiri panapa and then toirirana kuti pa new contract kuti pakuti mari yedu kana kuti mari yedu tobva takontinya tinodzikisa zvo zvavo kutogara chanomira kumberi kuti so far variko kwakutambudzika kuti kuita sei kuti vadzoke right now vakutambudzika vaka offload havane 3 mota dzese pa contract dzanga dziri 40 asi pa 40 papane mota 8 dzekutanzania saka dzekutanzania dzakatosvika dzikatofloda kuti vaka offload vakapuwa mari kuti vakatya vanhu kunyika kwavo inini ndakatakura dump truck.
Uye anga ari mutyairi wegonyeta asina kuda kudongwa nezita ari pamugano weTanzania neZambia pari zvino ari munzira kuenda kuKigali kuRwanda achitaura naMavlas Musanganya weStudio 7. Mavlas abatawo zvakare umwe mutyairi wemagonyeti ari kuKigali kuRwanda uyo ataura pamusoro pezvavari kusangana nazvo pari zvino.
Kutaura kwandiri kuita izvezvi inini ndatova ne 25 days ndiri kuKigali ndakamisa mota. Road DS had about 2 months. Road DS had a chance to maybe in 2 weeks time. Tinengeta zoka tamta na mabasa.
Mungati matambudziko amakanya nyotarisana na opari jino ndei.
Men challenge tunayo ndei kuti patata kandira kuKigali pa Masaka hospital panga pasina ma toilets panga pasina mvura panga pasina ma bathrooms kuti utokwanisa kumwa mvura wafana kutenga kuti ufane kuita toilet wafana kubhadhara kuti ufane kugeza wafana kubhadhara mafirst days anga zviri nani but main challenge yakazoitika mari payakazopera tisisina mari yekutenga mvura yekuenda kutoilet nekugeza takazotopesera tanga kutogeza manheru pasaidi pemarori yedu kuitira kuti tirejise makosta mari yechikafu chairo zvanga zvaakunetsa so takamboramba tichinetsana navo ivo vesimba logistics.
Pari zvino zvamira sei vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupaidza Sara?
Taura kwavari kuita izvezvi vari kuti pane maaudio etinavo avakataura kuti pane matrucks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhu ivo vaitaurisa muzuva ranhasi inini ndazoenda kurusumo border post tikanoona umwe wacho wesimba echida ndobhadhara mabalances ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda its around 40 mabalances ipapo 8 mota ndozakobhadharwa mabalances azonga asari ma30% asi yangopa 8 idzodzo iripo so takutaura navo kuti tichibhadhara madelays kumira kwatakaita so vachiri kutsika-tsika vachingoti zvanhu zvakamira sei but takavadzidza retreadies 250 per day asi ivo harisati aziva dzavada kubhadhara rekata vasuda vavari kubhadhara.
Uyo anga ari mutyairi wemagonyeti asina zvakare kuda kudongwa nezita ari kuKigali kuRwanda achitaura naMavlas Musanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuPhnom Penh kuCambodia mukupera kwesvondo rino kumisangano nevatungamiri vemubatanidzwa weAssociation of Southeast Asian Nations apo dunhu iri rakatarisana nematambudziko anotyisa muMyanmar kutyisidzirwa kuri kuenderera mberi kubva kuNorth Korea nekupesana kuri kuwedzera kuri pakati peBeijing neWashington. Ndege yekambani yeFrontier Airlines yakamhara zvechimbi-chimbi nezuro chishanu usiku mushure mekunge mumwe wevaive mundege iyi awanikwa aine banga. Ndege iyi iyo yaibva kuCincinnati ichienda kutamba kuFlorida muno muAmerica yakachinjiswa rwendo yakaendeswa kunhandare yeHartsfield Jackson Atlanta International. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi pari zvino ari kugara iye muSouth Africa ati iye anoda kuzivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Amai Pamela vanoti ivo zvina zvina kuvamirira zvakanaka muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa uyezve vari kuedza ivo kuchengeta mhuri yavo kuZimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Amai Pamela. Mungatiudze kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa?
Tete ndine nyaya yahanzi mwana asingachema anofira muberekwe, inini upenyu hwatonderemera chokwadi. Handina zvangu kumbobvira ndaitawo mwana muupenyu hwangu, asi ndine vana vaadopta ndokubva ndavachengeta ndobva vakura. Vakura kudaro kubva vari vadiki kusvika vakure ndakanga ndichingosenzera ivo. Mari yandaikwanisa kusenza kunoku yaingozongeita ivo nekubhadhara musikana aigara nevana. Ndobva pandakati ai zvinezvi vava vatisasamugei vakura, ndikai ndichitenga stendi, ndobva ndatenga stendi kuti ndichiivaka. Mukuru wacho ndobva aita mwana, ndakutanga futi kuchengeta mwana uyeuye. Ndobva aipa mwana uye aine 6 months, ndobva aita mumwe futi, ndobva aita futi mumwe. Zvinhu zvaizvo zvabva zvatondiomera wese, ndabva ndatozotadza kana kutozvichengeta inini chaizvaiyo.
Saka pari zvino muri kurarama sei zuva nezuva, uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai akauya iye achibva muZimbabwe achienda kunoshava ari muSouth Africa?
Saka ndakangogomera ndichichengeta mundiko wachakazoita wokuti mumwe wake womwana. Saka mhuri yacho yakabva yakura, yabva yandiremera apo ndirisingomadza ndakasiyiwa nemurume. Haa, zvinhu zvezvo zvabva zvatondiomera zvisingaite basa. Ndobva rapera futi muna Machi. Haa, kubva ndanyatsogara mudhishi. Handina kana pekugara kuno kuSouth Africa kwacho, ndotogarawo nevamwe vanhu vemunomuwo nemwoyo munyoro. Asi zvinhu zvacho zvakangondiomera. Sometimes ndinogona kutorarira gwenya 1 chairo re 1 rand kana kutoishaya 1 rand yekutenga gwenya iyoyo. Nguva yangu zinzi ndinongobatsirwawo nevari kundinzwisisawo dambudziko rangu ndovari kundibatsira. Musha stendi ndinayo asi ndatadza kuivaka tete. Ndatadza kuvaka kana imba yeraundi chaiyo yekuti ndingodzokera kumusha ndinorima. Ndepasendi pangu pane mvura zvokuti ndinogona kana kutozoita project yegardeni ndikatotanga kuitawo munhu semunhu. But kuti ndidzokere ndonogara pai ndozvanetsa. Handina kana pekunogara, ndopanetsa ipapo kuti ndonogara paiva kana vo vana vacho vandakadhokuta kuti ndizoti vari pai, God knows. Haa, zvatondiomera, zvatondiomera tete. Handimbozova kuti ndoita sei. I failed even my life for handisi kuziva kuti ndodii, handisi kuziva kuti ndoita sei.
Dai zvaibvira, shuwiro yenyu ndeyei pari zvino tichiona pamusoro pezvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai?
Kumusha kwacho kuZimbabwe hakuendekeki. Hauna kana mari yacho yekuti udzokere kumusha. Hauna basa. Handimboziva kuti ndoita sei tete. Handiziva kuti upenyu hwangu ndichararama sei. Kana ndakazvitarisa ndikuona fanika like I'm a dead person because I'm helpless.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vanozivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Vanenge vachida kubatsira Amai Pamela vanoti ivo vari kutsvaga basa rese rese imomo muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa ravo, vanogona kuvabata paWhatsApp namba dzavari kushandisa nekuvatumira mameseji ipapo panamba dzinoti +27 84 63 2 71 70. Namba dzavo zvakare +27 84 63 2 71 70. Vanoti ivo pari zvino vari kutoshandisa narembozha yemumwe munhu saka vanoda kuvabatsira ngavawane vachivatumira mamessage ipapo. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Pamela chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavhu Musanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, chiOur Lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro nasachigaro vesangano repadare vaJona Gokova. Nhasi tiri kutaura nezvekuwanda kwenyaya dzekupondana kwevanhu zvichikonzerwa nenyaya dzekusavimbika, pamwe nekukwira kwezviitiko zvekubatwa chibharo kwevana vadiki. Tatanga nekubvunza vaGokova kuti chii chave kuita kuti zviitiko izvi zviwande.
Mbuguru wachinaro, nere utongi wachinao. Utongi wachinao, haute wanu confidence, yekuti chirima Zimbabwe nzitu iwanu. Konceptia ye nozi ubuntu, hachisi sina. Saka kana chara nya ye corruption. Haisumbori corruption ye jemari chete. But ya kusanga nisaone magarilo edu jese jese jese. Lano wacha koshesa ukama. Wakungotika na wakarora na nasi mangwana wakurambani. Kudihara zaasinga chike. Yo tamu zikura china rero nati zogerei pachi vanu chisina politics mkati. Also I think cha kanga niskuwa nenya e politics
hakusi kutere yeah. Nguwa ya tave inguwa ya shandu kazasia na nguwa ya kare ya tiru kutarisa hiyo ya mchenza nisa nabuti yezunezi kwa nezi viti viti kwa ne mafone anotora zikuitika kwa nechi zimungua zini yuza hitu ngu itiko umu nguwa ya kare ya muri kutawura utuaza kanaka
ya yeah, kumboto yo advantage ne disadvantage social media ye kuti social media ya ako abuse kwa wazaka wanda but also ini advantages ayo kuti kana pakaita rufu munafana accident pane anongoisa message pa phone kuti tumira ni group rakati muti ningirikiri afa zvoti batira izvozvo but also pane problem yekuti pakungonziko kana paine hanzi vanhu vadanana unongoisa pa media wotaura kuti ninginani vari kudanana saka it's a situation yekumanejiwa inoda kucontrolewa but achibve nyaya yekutiko leadership at national level inofanira kuseta pace. At national level leadership haisi kuseta pace. Vatungamiri vari pamusorosoro apa munyika havasi kuseta pace. Changuwa nyika yemadhilas munhu anongoita zvaanoda zvinomuitisa mari ndozvokosha izvozvo. Toda vanhu vanopromota hunhu ubuntu tovawana kupi hatiita vanhu vacho bekause vanhu vese vari bhizi kusvaga mari.
Asi vaGokova hatingati here taakungoendesa zvinhu mberi kana taakuti vanhu vatadzawo kuzvibata munhu aita chipambi zvese tozvipomera kuutongo hwenyika
ndorama chisimbisisa nyaya yehunhu kana tikapromota hunhu even uine nhamo yakaita sei uchiziva kuti uri munhu une ukama hwuinawo matambudziko acho anoita mashoma vatiko zvezvo hatisina izvozvo saka ndorama ndichisimbisisa inini kuti nyaya yatinayo inofanira kutangira pautongi huripo vatungamiri varipo kuti vari kutibatsira here kuti tipushe nyaya yekuti tive vanhu kwavo vanhu vasingabirane vanhu vasingarovane munharaunda dzedu hatidunzwa murumare pamukadzi murume abata mwana mudiki chibharo hazvitangire pasi zvotangira pamusoro
tiri kuona dzimwe nyaya vaGokova pane mwana ane makore 8 makore masere kumateveleland ari kunzi akaitwa pamuviri zvimwe chete nekumacheke kwatiri kunzwa kuti mwana airepwa nababa vake nedzimwe hama zvese izvozvo vaGokova zvinhu zvatingati here zviri kukonzerwa neutongo hwenyika.
Yes, utongo hwenyika ndo uri kucreata this environment. Kana uchida kuva mutongi wenyika hazvigone kuti wewe uri mutongi but nyika iri kuenda kwayo iwe uri kuenda kwayo hapana direction. Kushaya direction kwedu nationally ndokuri kukonzera zvese zviri kuitika izvozvizvi. Hapana nyaya kuti tioti murume arepa mwana mudiki amuitisanhu toti hazvinei neutongi hwenyika. Ngatizviendesei pautongi hwenyika tigadzirise zvinhu tive vanhu kwavo because nyika inofanira kuva nyika inoratidza kuti vanhu vese vari kufamba pamwe chete togona kupesana mupolitics but iripo chani yekuti kana mwana aretwa haasi MDC haasi CC haasi Zambia mwana wenyika aretwa toita sei pamusoro pazvo
saka hii mhinduro ipi yamungatipa poitwa sei kuti dambudziko iro rigadziritsike vagoko
dai zvaigona dai paine commitment nyaya dziri kubuda inyaya dzitsva munyika medu dzadzichitoda kuti tiite kana national conference kusangana kwevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana vanobva kumachurch machief madzimai kwakasiyana-siyana kuti ngatigarei pasi tisangane titaure kuti topedza sei dambudziko ratinaro tova nestrategy iko zvinezvi hatina that strategy inogona kutibatsira kuti tivake nyika
Manga makateerera kuna sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatambidzwa mukombe wacho weCasolaga Premier Soccer League nhasi zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Michael Kariati anotipanya iye.
Che kwata ichi chapedza mwaka uno zvine mutsindo mushure mekurova Trenton Bullet 3-0 Mandava Stadium umo vatambidzwa mukombe wavo wekukunda zvikwata zvese mwaka uno. FC Platinum yapedza ine mapoinzi makumi manomwe nemashanu kubva mumitambo makumi matatu nemina. Chikwata ichi chine mapoinzi mapfumbamwe. Pam Soropet Chicken Inn, iyo yarovao Triangle 1-0 nasi maskati zekare. Murarizi, we FC Platinum, nome ni mapeza, arukufara neuktora kwa vaita mkombe we Premier Soccer League kwe katevera na kechina.
Ya, shuma fadza, ino takasha anda zakana haka gorenu iri kubakune makuruwe team. Isu suma coach ne players ne supporters edu I think takanga takabatana tine chinangwa chekuti tikashanda zvakanaka tinokwanisa kuti timwe chiwina mukombe we PSO chechamunze league title
asi mapeza aramba kutaura nezvekutamba kwavo mucup champions league zvitevera kudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rese
Dosu mkota waraka nyika yeseka. Saka kuti ini ndo zonzi ndapane zondazo tawara kuti zwazo itikire ya ndifunguti ndino. Pandaka nila parishu ino. Anikwana sukupindra mbunzo wakadati.
Zimbabwe yaka zingwa mnabu ipasirese ne FIFA zichitevera kupindira mutunga miriwe nabu kwe bazire urumende Re Sports and Recreation Commission. Manager wevata mbe nabu George Leda arukurwa tzikana neku zingwa kwe Zimbabwe uku.
Chini ucha dzosera bora remuZimbabwe zvikuru uye vanhu vakawanda vakasurukirwa pamusana pekuti chikwata chedu chemawarriors kubva kuadiki kumaunder 20, under 23 ende kumasenior national teams kuti hatisokwanisa kukwikwidza nedzimwe nyika dzakatitenderedza.
Zvichakadaro mangwana kune mutambo mukuru we Harare Derby pakati pe Dynamos ne Caps United mu National Sports Stadium. Makore akare mutambo uyu waitaurwa nezvavo svondo rese asi iko zvino wangove mutambo wemazuva ese. Jimisani Mpofu uyo aimbotambira Caps United anoti kukundwa mumitambo yeHarare Derby kwairwadza zvikuru asi kwete zvave kuitwa nevatambi vemazuva ano. Mitambo ya nhasi yapera seizvi. ZPC Kariba 3, Rentals 1. Harare City 3, Highlanders 1. Ngezi Platinum Stars 5, Wawa 0. Black Rhinos 0, Blue City 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Micro Kariati.
Tinotenda Kariati tichiti makorokoto kuFC Platinum. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyemi namutungamiri Nkomo.